Tai koros zinzi matsingo, saka kateri nyararo primary, Christian High, nendarama high school, vadzidzisi vange vari pabasa nhasi vadzidzisa vana vakabhadhara mari yechikoro, sezvo vazhinji vadzoro vachinzi vatange vabhadhara mari dzechikoro. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, PTUZ, vatakasira zvovati ratidziro yavo haina kuzoita sezvo hurumende yakazobvuma kutaura navo nezuro, asi vati hurumende ikaramba kuita zvavanoda kutanga muvhuro svondo rinouya varayidzi vanenge vokanda mapadza pasi.
Dambudziko riripo nderokuti isuwo hatina kuwana time yemobilization, plus pataida kuti tanga strike nhazva zvakanaka, asi hazonetsa chete ndechekuti nezuro hatina kuwanikwa tichitaura chimwe chete chekuti tinotaura sefozeu. Takazowanikwa vamwe vedu vari kupi? Vari kuapex council. Zvakazodhairuta hondo yedu pataya tautaura naemployer, zvikuru sei vamudengege vachiti vanhu venyu vari kwese kufozeu nekuapex council. Basi vatikungotaura ndezvokuti hurumende nezuro ndo payakatanga engagement nesefozeu makore ese matinguva iyi yanga ichiramba. Saka takaona sokuti zviri nani timboipa mukana kuti musi wa 40 inenge yagadzirisa zvinhu. Saka nguva iyeyi tiri kuishandisa for mobilization process, kana hurumende yauya nezvinhu zviri nani zvinopfuura pa10% ikasvika pa40% musi wa 14 tinovatenda. Vakataza tingokurudzira varayiridzi kuti hondo yedu iri kuindira mberi, ngavashandise mazuva yaasara kuti mobilize kumobilize. Ende uyezve kana takawanda hatifani kutya kudzingwa, nekuti tinongodzingwa sei takawanda? Vanozovawane pavamwe varayiridzi vanopinda muzvikoro kuti
hurumende yakati inokwanisa kuwedzera vadzidzisi mari nechidimbu 10 kubva muzana, asi vadzidzisi vanoti vanoda zvikamu 40 kubva muzana. Vakasawana izvozvo vanoramwa mabasa. Sangano reFederation of Zimbabwe Educators Union rati richapedzisa kutaurana nehurumende mumazuva mana anoteerera. Sangano iri ratiwo kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvenhengo dzaro, varayiridzi vanoramwa mabasa kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Zvichakadaro, vabereki munyika yose vari kuchema-chema nekuti vana vatadza kuita zvidzidzo zvavo zvichitevera kudzingirwa mari yechikoro. Vabereki vakawanda vanoti vari kunetseka neupenyu sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Ambuya Abhibha Muchinjikwa vanoti vazukuru vavo vavanochengeta vadzingwa pachikoro cheChristian asi ivo vasina mari uye vari mubishi rekusvaga mari iyi.
Vana vadzingwa zvichiwa kuchikoro, mukana wekuwana mari kuzvina tisati tavanawo
Christian
yadzingisa ichangotanga nhasi vabva yatodzinga, zvokutoti izvo zvati tambotaura navo patauya pano kundobvunza mwana kutokuudza kuti masara musina kana munhu mukilasi. Mari yacho tiye taiwanapi nguva nenguva? Tina vana vari kupuraimari, vazukuru sei tisakura hedu tombotsvaga tombomirira mbotumigwa kuti vedu vekuno hatisina mari, tichitumirai vozotitumira. Apa mwana anenge akagara ndokuna kundopa dheti rokuti musi wakati, kana dheti racho zvikasvika iro mwana asati abhadharirwa unodzingwa mari yapamwe inenge isati yasvika. Ndongova munhu wekungokumbira, kana vakatikona kuti kuziva kutotava ndovokukumbira.
Vanorwadziwa kuti zvikoro zviri kutadza kutevedzera mutemo wehurumende wekuti hapana mwana anodzingirwa mari yechikoro.
Izvizvi zviri kutinetsa zvikuru pakuti hurumende mutemo wayakaisa ndokuti vana havafaa kudzingwa pavanoenda kuchikoro, especially zvainge zuva rokutanga. Saka isu tiri kuona sevabereki zvinhu zvacho zviri kutinetsa, tisinechimiririra dzimba, rendi dzechidawo kubhadharwa, mafees acho iwo vanenge vakatimirira. Saka dai vaigona vatipawo kana imwe payment plan yekuti vana vakwanise kuenda kuchikoro vakadzingwa zvavo.
Mukuru webazi rezvedzidzo mumasvingo vazedias tiga varamba kutaura nestudio 7 nezvenyaya yekudzingwa kwevana vechikoro. Ndakamirira studio 7 mumasvingo. Dini Gandhi Maramba.